Washington. Good evening, Africa.
Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemugovera chikunguru 9 2022. Makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reCenter for Natural Resource Governance rinoti nyika iri kurasikirwa nemari inodarika zana remamiriyoni nemakumi mashanu nemanomwe kana kuti 157 million United States dollars pamwedzi nenyaya yeuori imwe yemari iri kutengeswa goridhe riri kubiwa iyi ichiendeswa kubato reZANU-PF. Asi bato reZANU-PF rinoti riri kuzorwa mafuta enguruve yarisina kudya. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno Studio 7 iri muWashington DC. Sangano rinoona nezvezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance kana kuti CNRIG rakaburitsa gwaro rinonzi Zimbabwe's Disappearing Gold, The Case of Mazowe and Penalonga, iro rinobuditsa pachena kuti nyika iri kurasikirwa nemari inosvika zana remamiriyoni nemakumi mashanu nemanomwe kana kuti 157 million United States dollars pamwedzi nekuda kweuori. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube negurukota rezvemukati menyika vakazembe vakambotiwo havo nyika inorasikirwa nemari inodarika zana rezviuru pamwedzi kana kuti 100 million nekuda kweuori munyaya dzezvicherwa. Sangano reCNRIG rinotiwo imwe mari iri kuwanikwa muuori munyaya yekutengeswa kwegoridhe iri kuendeswa kunotsvagira rutsigiro bato reZANU-PF pamberi pesarudzo dza2023. Studio 7 haina kukwanisa kubata gurukota rezvezvicherwa vaWinston Chitando sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudairwa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru weCNRIG vaFarai Maguhu.
Chatakaita Blessing Nyuchi kutarisa nzvimbo mbiri inova Penalonga kwaMutare pamwe chete neMazoe tichiona kuti pari kuitika zvakawanda zvikuru sei. Makorokoza vari kuuya vachishanda ende vashanda kudaro like kuPenalonga vanoshanda vari pasi pekambani inonzi Better Brands. Kozoto zvekare Better Brands iyo inewo rezinesi reReserve Bank of Zimbabwe ravanoshandisa kutenga goridhe. Hapana mareceipts anoratidza kuti goridhe ratengwa kubva kunanhundu uye rakawanda sei. Saka takaona zvekare dambudziko iroro kuMazowe kuti kune vanhu vakawanda vari kutenga goridhe asi rinozopedzisira rani munhu mumwe chete ende munhu iyeye haana mapepa anoratidza kuti ari kutenga gold kubva kuna ani uye rakawanda sei. Ane zvekare rezinesi reReserve Bank of Zimbabwe. Saka tiri kuona kuti vanhu ivavo vakapiwa marezinesi neRBZ vazhinji vacho makoromira vagara vaine mukurumbira wekutenga uye nekutengesa goridhe zvisiri pamutemo.
Asika hurumende yakangatiyo mari yanga ichirasikirwa nenyika yanga ingori zana remamiriyoni kana kuti 100 million pakapedzisira kutaurwa navamutuli Ncube.
Mashoko avanotaura mamwe acho haadi kuti anyanye kuteedzerwa nekuti vazhinji tikada kunatsa kuti paitwe ongororo yekuti ari kubuditsa goridhe munyika ndiani. Haasi makorokoza vari kuchera goridhe vachiwana 1 gram kana 2 grams pasvondo. goridhe riri kuputitswa nevanhu vane masimba makuru chaizvo zvematongerwo enyika. Saka vanhu vakaita sana Mutuli kana vachitaura vanenge vachiruma vachipuridzira nekuti mamwe makoronera acho vanhu vanenge vari pamusoro pavo kana kuti vanenge vari at the same level navo mucabinet imomo.
Pangaitwe sei kugadzirisa dambudziko iri kuti nyika ione chouviri kubva kuchicherwa chakakosha ichi?
Chinomisa malikeji kugadzirisa nyaya yeprice yekuti hurumende kana ichitenga goridhe iri kubhadhara mari. Munhu anenge aine goridhe anoitawo ongororo yake yekuti ndikatengesa goridhe munyika muno kufidelity uye ndikada kuti ndipinde mundege kuenda naro kana kuDubai ndekuti kwandinoita profit yakanyanya. Saka makaona izvi nana muzvare yemireta resquire vakabatwa paairport chaipo vachida kuenda kuDubai. Saka Fidelity inofanira kuti ipe vanhu $1 100% kechipiri vashandise macompetitive prices yekuti vanodzingura cost yekuti munhu atore goridhe achienda naro kunyika dziri kure.
Muri kutiwo ZANU PF inenge iri kubatwa mumambure enyaya iyi, sei muri kudaro mugware?
Chiri kuitika ndechekuti mamaini ari kusiyiwa akaita sei mamaini Metal and Gold, vana Pena Longa Region Mine, Mazoe Mine nemamwe ana Global Electronics vari kudana kweikoko ari kuti kana achinge asiyiwa nemainvestors, vakuru veZANU PF ndo vari kubva vatora maini iyoyo. Vatora maini iyoyo kudaro vari kuunza makurukuza, vanotora vanouya ipapo kutanga kuchera vari under the authority yeZANU PF. Saka munhu akaita saScope Sakupwanya ari kuchera kuPena Longa ane mareziness mairi. One, ane reziness rekuchera goridhe. Two, ane reziness reReserve Bank rekutenga goridhe. Haashandi ari ega, anoshandawo zvekare nevamwe vemuZANU PF imomo vane masimba akanyanya. Uye tetekutaura kuti Scott Sakupwanya uyu before 2017 anga angori an illegal gold buyer, anga atori ecriminal. Asi after 2017 akabva apiwa reziness rekuti atenge goridhe. Recently akabva anzi mufundraising committee yeZANU PF yemuna 2023 election. Saka izvi zvinopa link pakati pekubuditswa kwegoridhe zvisiri pamutemo munyika uyewo nekutsvagurudzwa mari kuri kuitwa nebato riri kutonga reZANU PF.
Mukuru weCNRG Vafarai Maguhu vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo chitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU PF vatafadzwa Mugwadi.
Vanoona nezvekufambiswa kwemari mumusangano weZANU PF ndivachinamasa. Vachinamasa navamaguhu vanhu vaviri vakasiyana. Handizivi kuti vamaguhu vakazopiwa chinzvimbo chokuva mukuru wezvekufambiswa kwebasa rezvemari musangano weZANU PF rii, kana dei vaine shuviro yokuva vezvara weZANU PF kana sekitari kufinance. Vanotanga vaenda kucentral committee vouya kumusangano vopiwa vozoona kufambiswa kwezvemari. Izvi zvokuita fembera fembera tinzwe kunge chipatirwa hazvishandi. Musangano weZANU PF hautsvaki mari dzavo dzokufambisa basa resarudzo kubudikidza nehuore ayo wabove. Musangano weZANU PF une mabhizimusi avo zvekare, une shamwari dzavo dziri muno munyika yeZimbabwe dzinobatsira musangano weZANU PF. Vachiubatsira kwete nokuti vanongoda kubatsira chete kana kuti vanoposeredzwa, aiwa, vanoubatsira nokuti vanonzwa manyukunyuku nokuziva kuti uyu ndoga musangano unogadzira mikana nehurumende yavo wekuti mabhizimusi aendere mberi, vana vemuZimbabwe vapunduke.
Asika muari kuti Zimbabwe ine zvicherwa zvakawanda vamugwadi, asi mari dzacho havasi kuona kuti dziri kufamba sei, dziri kuenda kupi?
Zvicherwa izvi zvatiri kubudisa munyika yeZimbabwe muhurumende yavamunangagwa ndo zviri kugadzira migwagwa inobva muHarare ichienda kuBeitbridge, ndo zviri kuvaka madhamu, ndo zviri kuvaka zvikoro, ndo zviri kutsvaka kuti chikoro chedu kumaunivhesiti vana vabhadhare mari shoma tichiita inonzi sabhusidi, ndo zviri kutsvaka kuti vana Bulawayo Zambezi Water Project dzipere dzakatanga 1912 dzikaita makore anosvika zana.
vachitadza kupedza mahurumende yesaipinda pasina munangagwa vakwanisa kuzvipedza izvozvo. Mari idzodzo ndokwa dziri kushanda, ndidzo mari dziri kubhadhara vashandi vedu avo vari kutsutsumwa zvekuti ngaitowedzerwa kudarika pairi ipapo. Mari idzodzo dziri kubva kuzvirwa zvedu. Handizivi kuti vamaguhu mari yavanozofunga kuti inodiwa nemusangano wezanupf kuenda kusarudzo ndeyenyu. Hatidi kunyepera vanhu zvekare, hatidi kushatisa zvekare nyika kuti nyika isaenderera mberi ichifambisa manyoka.
Asika kana makurukota ehurumende akatombotiwo dzimwe mari hadzi kufambiswa zvakanaka muzvicherwa muzvinafundo Mutulincuve vakambotaurawo nyaya iyoyo, uyewo vakazembe vakambotaurawo nyaya yekuti zvimwe zvicherwa mari dzacho dzinenge dziri kubiwa.
Kubiwa kwemari kana kuitwa uoro mukufambiswa kwebasa rezvemari hazvirevi kuti mari idzi dzinenge dzichiuya muzanupf. Kana dei vakazemeka zvende kana vamutulincuve vaine dzakakwana musangano wezanupf ndokwavanobva, ingadai here vari kutaura kuti mari idzi dziri kushayikwa ivo vachiziva kuti dziri kuenda kumusangano wavo. But chikonzero chavari kutsvaga vataure kudaro, vanoziva kuti aiwa musangano nehurumende neutungamiriri haunei nechekuita nemari dziri kubiwa dziri kushandisiwa nenyanya dzinenge dziri kuda mari idzi.
Ko nyaya yavasikotisa kupwanya iri kutaurwa iyi yekuti vari kutengesawo goridhe zvisina kunyatsotsarukana uye variwo mukomiti iri kutsvaga mari kubatsira zanupf?
Tinozviziva kuti hongu pane kunenge kuchiitwa uori kana kunoshandiswa uori pamafambisirwo ebasa, asi hatigoni kutsvaka maindividuals nokutoti vasa kupwanya vakavhoterwa sakanzira wezanupf kumabhukuku. Naizvozvo vanotengesa gozi iroro vakatoritengesa zvisirizvo. Aiwa bodo, hatidi kuti titsvage kupomera vanhu mhaka yavasina.
Mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko mubato rezanupf vatafadzwa Mugwadi vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri wesangano reAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObert Masaraure avo vakasungwa nezuro vamiswa pamberi pedare raMajor Street nhasi vachipomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga uye kuzvidza matare nemashoko avanonzi vakanyora padandemutande reTwitter. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutevedzeri wemutauriri wesangano reATUZ Muzvare Christine Kayumba.
Zuva ranhasi president wedu weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vanzi nemutongi vanofanirwa kuzodzoka zvekare musi wemandi kuti vaite application yavo yebail.
Mumwe munyori mukuru wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vari muusungwa, vaMasaraure vari muusungwa. Zviri kukanganisa sei basa resangano renyu?
Zvinokanganisa basa resangano redu nekuti tinenge takunyanyotarisa kuti vakuru vedu vawane kusunungurwa. Bati zvakadaro mukoma Blessing hazvitidzoreri mumashure kuti tirambe tichirwira kodzero dzevadzidzisi. Tiri kuramba tichipfuurira mberi, vose varipo vasara vacho ivavo vari kupfuurira mberi, ende varayiridzi vari kuratidza kunyunyuta zvakanyanyisa nezviri kuitika izvi. Vari kuratidza kuti muzvikoro umu hamuchashandiki zvakanyanya, especially nezuro pakabuda nyaya yekuti mutungamiriri wedu vaObert Masaraure vasungwa. Pakaita mheremhere yakanyanyisa zvekuti varayiridzi havasisina kugadzikana kwakanaka.
Asika hurumende Muzvare Kayumba iri kuti yakagadzirira kutaura nesangano renyu nemamwe masangano anomirira vadzidzisi, asi achiti renyu rinenge rinombotiwo mee musoro.
Hatimboomi musoro isu mukoma Blessing. Vakatidaidza tinoenda, asi tinongozonzwa kuti kwagarwa musangano unomiririra vashandi vehurumende, asi isu vashandi vacho vehurumende tisiri kudaidzwa ikoko. Ndosaka tisingazotenderani nezvinobuda ikoko. Ngavadaidze vatungamiriri chaivo vari kuita zvine chekuita nevashandi vehurumende chaivo, kwete vanhu vanomiririra vasirimo muzvinhu zvacho izvozvozvo.
Mutevedzeri wemutungamiri wesangano reATUZ Muzvare Christine Kayumba vari parunare muHarare. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wehurumende ye Sri Lanka Vara Neo Wickremesinghe vanoti vakagadzirira kusiya basa mushure mekunge vanhu vemunyika iyi varatidzira zvakasimba muguta guru renyika reColombo vachiti ivo nemutungamiri wenyika vaGotobaya Rajapaksa vanofanira kusiya basa. Iko zvinoto chienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo kana kuti Women's Forum icho tinombopakurirwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 asi nasi muchirongwa Ivan Zininga weStudio 7 aita hurukuro naGwenyambira muzvare Francisca Mandea vari kuCanada.
Zimbabwe ndinokuchingamidza kuchirongwa chemadzimai chesvondo rega rega chatinotarisa madzimai zvizvarwa zveZimbabwe. Ini ndine Evans Zininga ndiri muWashington DC. Taita rombo rakanaka nhasi ndasangana navanzvadzi vedu amai Beauty Mashaure Oats vanoita zvemafirimu.
Makadii zvenyuko?
Tiri kunzwa vanotaura vachiti munobika mafirimu, munozvifambisa sei? Chii chamunoita chaizvezvo?
Ndane nguva refu ndiri mu industry. Ndakatanga ne Yellow Card, which was in 1999, I think, and then from there ndakanchimboshanda muma different departments mu film industry until I started directing.
Kana muchiti directing muri kuti kudii, muzvii zvine zvichiitika ipapa?
But directing tenchiroti anditi pane munyori wemafilm, and then from kana scripts anyorwa pane munhu anoita sei, munhu anodirecta ndiye anotora scripts acho rakanyorwa oona kuti rinobikwa sei.
Saka director akashayikwa filimu haribudika.
Rinoda mukuru. Film rinoda munhu ano, it needs a head, it needs somebody to, kune vanoita zveart department, kuita vanoita zvewardrobe rehembe handisi dzinopfekwa nemaactor acho, kuita vanoita zvemakeup, kuita vanoita camera, kuita veart department, kuita veediting.
Saka inini ndimi mukuru apa ka, ndozvatiri kutaura handisi?
Hungu.
Ndimi chimakuruwani. Mataura kuti Yellow Card, pane Yellow Card filmu rataiona tiri vana vadiki kuZimbabwe uko rakanetsa rikaita mbiri chaizvo chaizvo. Ndora muri kutaura here?
Ndiwo.
Saka pari zvino muri kushanda pafilimu ripi? Ndeapi amuri kubika mazuva ano?
Ndakapedza rinonzi Shina. Shina it did very well in the world, and Shina takari filma ku South Africa, but story yacho ndiye it's a Zimbabwean story.
Okay.
But Shina did very well. Ikawina ma award akawanda kuma film festival iwawo. Rakawina best international feature film kunonzi ku Portland, Oregon. And then rika nominate kwa ku Pan African Film Festival, and then rika nominate kwa ku AMA, which is a Nigerian film festival. Rika wina, my main actress rika wina the award ku AMA ikoko. Saka it did very very well.
Ndoda kujamba ipapo ndimhanye kumberi. Tiri kunzwawo zvakare kuti kunana BET kuAmerica uku muri kubudikira budikira uku, zvii zviri kuitika papatei ipapo zvishoma shoma ipapo?
kuBET pane munhu akaudzawo maproducer efilm randakaita zvinonzi A Royal Surprise. Vaka recommendwawo nevamwe vanhu vakaona Shina. Saka vakaona movie Shina, and then vava vati kana muri kutsvaga director, a female director, pane munhu aka director a movie inonzi Shina, so maybe you could try her. And then vavandipawo mukana wekudirecta movie rinonzi A Royal Surprise.
Semu dzimai wechitema anozvarirwa kuAfrica kuZimbabwe pamusoro pazvo
kwamutare
kwamutare kumakomoyo munotambirwa sei muindustry yenyu yakazara varume vakawanda nevazhinji vechichena maizi
zvakaomesa because it's very difficult. Yeah, it's very difficult, and I think vanhu vakawanda vanongoti because ndirimukadzi saka it's okay.
Aiwa, ndinoda kuti ndikutendei nenguva yamatipawo yekutaura nemhuri yeZimbabwe.
Zvakanaka hei?
Mhuri yeZimbabwe, ndokutendai kunge manga munesu muchirongwa chedu chanhasi chinotarisa upenyu hwemadzimai nezvavanosangana nazvo. Nhasi tanga tichikurukura naAmai Beauty Mashaure ndaseka because ndambotadza kutaura zita ravo Alts nechirungu chakanaka. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Ndoti murare zvakanaka vateereri.
Tinotenda zvikuru Evans iko zvino tochienda kuchirongwa upenyu hwedu. Muchirongwa chanhasi mutori wedu nhau Jonga Kandemiri aita hurukuro nemunyori mukuru musangano reZimbabwe Construction and Allied Workers Union vaNicholas Muchapowa Mazarura, vanowezve mutedzeri wemutungamiri wesangano reZCTU nezvemamiriro akaita zvinhu mubazi ravo.
Gamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndimi wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro nemunyori mukuru wesangano rinomirira vashandi vari muboka rezvekuvaka reZimbabwe Construction and Allied Workers Union, vari zvakare mutevedzeri wemutungamiri weZCTU wePhiri vaNicholas Muchapowa Mazarura. Tichikurukura pamusoro pemashandiro anonzi ari kuita vashandi vemuboka ravo avo vari kunyunyuta kuti nguva zhinji vanoshandira mihoro iri pasi uye vachishanda nguva dzakarebesa.
Mukoma Kandemiri, chekutanga chandoda kuti ruzhinji ubate musoro ndechekuti isisu tiri sangano rine mvumo yekumirira washandi vari kuconstruction industry. Nechidimu, we are registered to represent the workers in the construction sector. But tiri mukati mukuita basa iroro tinosanganawo nemadambudziko anenge ari kutaura pano. Maforeign contractors kana achiuya muno munyika anopiwa macontract nehurumende mazhinji acho, especially kumachina. But tinozotarisa kuti pavanouya kuno vachitibatsira kusimudza ikonomi kana kumurudza ikonomi yedu, tinotarisira kuti isusu hurumende nokuziva kwainoita kuti masangano ematrade unions ari registered anobvumirwa kumiririra washandi kuconstruction sector, tinenge takatarisira kuti iko vanofanira kutipa mukana wekuti tidzidzise machina tivataurire kuti collective bargaining agreement zvinorevei. But panozopiwa hama dzedu mabasa nehurumende vachibva kunze kwenyika, hakuna munhu ari kutora mukana wekuadresa machina aya achivaudza kuti aiwa murauri munomu unoti izvi. Saka dambudziko ratinosangana naro idambudziko rokusaimplementa kana rokusateera mastatu isinende yatinenge tawirirana.
Zvii zviri kuitwawo nehurumende panyaya iyo?
Mukoma Jonga, hurumende kana tikaramba takaitawo presha apo netapo irikugwarisa kutibatsira, ndoda kupa semufananidzo wemakambani ari kuwaka power station ekuhwange, ndakaisa effort ndikaaprocha ministry iyoyo yeenergy, wakatibatsira kuti tikwanise kutaura nemachina iwayo. Sezvandiri kutaura zuva ranhasi, machina ari kubhadhara mari yemawages kwandataura kuhwange ikoko 100% in USD. Ndikaita zvekare mukana wekutaura neministry local government panyaya yenyu parliament iri kuno yakapera pari zvino izvi. Ndikapedzisira wabvuma ndapinda ipopo. Saka ndinofara zvikuru kuti patinoitawo pressure kuhurumende inokwanisa kudaira nekukasika kuti titaurira nemachina aya. Pati chiri kuitika ndechekuti iko tinogona kuisa presha iyoyo yogona kutora nguva yakati rebei washandi vachishupika. Saka chichemo chatiinacho ndechekuti patinenge tataurira Ministry of Labour kuti nechallenji nemachina iwayo, ngaikasike kupindira, ngavakasike kutibatsira, ngavakasike kutinzwisisa, kuitira kuti washandi emuZimbabwe tisarambe tichitaura nyaya kuti majani asi kuti bhadhara because tinofanira kuindiwa tese keke renyika.
Zvichemo zvamungati zviri kunyanya kubata vamunomirira muboka rekuvaka ndezvipi?
Sekutanga ndechekutiko vashandi vari kuzoenda mukonstruction especially kumaforeigners vanobiriswa basa pasina kuterwa murawo. Ngatitaure nyaya idzo dzekuti maworkers committee ari pamurawo mukatarisa labor rates act chapter 28.01 rinobvumira kuti site yega yega iri kuwakwa site yega yega inovashandi panofanira kuva pari maworkers committee. But hama dzenyu dzikazhinji kuti muise maworkers committee iwayo munotodhonzana ende mukatarisa zvekare madambudziko atinosangana ndokuti atinoti mappe protective clothing yedu mazhinji haatengerwi muno kuzimbabwe wanobva nawo kuchina but pachirungu yatinoti durable mappe hairarami zvoreva kuti ticharamba tichipushana nawo kuti warambe vachiprovida mahovhozi iwayo tobva ipapo iwo muhoro chaivo atinotaura uyo machina vane murawo wavo kuti havade kutambirisa mari pehour muno muzimbabwe tine murawo wekuti munhu anofanira kutambiswa mari pehour but ivo vanoda kutambisa mari neyatinoti isisu mugwazo zvinova ndizvo zviri kuita kuti washandi vedu vagunun'une vachigunun'una kuti muhoro wavo hausi kupiwa zvakanaka maovertime munhu anoshanda Saturday nesunday but washandi vakaramba kuenda kubasa Saturday nesunday iroro basa rinenge ratopera muchina anogona kungorova munhu anogona kungotuka munhu nemamwe mawedzi asingaite nezvinhu zvakadaro saka tiri kuti izvo we must be respected nemaforeina gara atingauya muno munyika toziva kuti Zimbabwe ine murawo.
Manga makateerera kumunyori mukuru wesangano rinomirira vashandi vari muboka rezvekuvaka reZimbabwe Construction and Allied Workers Union vari zvakare mutevedzeri wemutungamiri wesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions wepiri vaNicholas muchapuwa mazarura. Muchirongwa chedu upenyu hwedu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Tinotenda Jonga. Munhau dzemitambo, murayiridzi weDynamo Sondirai Ndiraya apinda panguva yakaoma mushure mekunge Dimbare yarohwa zvakare nhasi. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Vateveri vechikwata ichi nhasi vanga vachiimba kuti Ndiraya anofarira kusiyiswa basa mushure mekunge Dimbare yarohwa 1-0 neCranbourne Bullets muVengere Stadium. Izvi zviri kutevera kunyunyuta kwakaita vatsigiri vamwe chetevo svondo rapera apo Dynamos yakatatarika ndokuita mangange 0-0 netriangle. Izvi zviri kureva kuti Dimbare yakunda mumutambo mumwe chete chete pamitambo minomwe yavatamba yakateverana izvo zvisiri kufadza vatsigiri vechikwata ichi. Muongorori wemutambo wenhabvu vaPeter Musengezi vanoti zviri kuitika kuna Ndiraya hazvisi zvitsva sezvo vatsigiri veDimbare vachida kugara vari murufaro.
Fans Dynamos vanhu vanotarisira kuti Dynamos iwine magames ese ainotamba saka pressure inenge yakawandira kuna coach.
Dynamos yasiyiwa nemapoints masere neFC Platinum iyo iri kutungamira nemapoints makumi mana nematatu mushure mekurova Blauwe Chiefs 1-0 nhasi Maskati. Nerentals yakwirawo kusvika pachinhano chechitanhatu nemapoints makumi matatu mushure mekuzvambura ngezvi Platinum Stars 3-0 muNational Sports Stadium. Asi murayiridzi wavo kumbirai muti wekuziva haasi kutaura zvemukombe asi kuita zviri nani kudarika pavakapedzisira kukwikwidza apo vakapunyuka kuenda kuDivision 1 neburi retsono.
Tarisiro ndeyekuti ndiite zviri better than zvandakaita last season. Ndikatarisawo last season yedu yakanga isina kunyatsokumira zvakanaka
nhasi zvekare asi muBaba Field Stadium Blauwe City yazvirerutsirawo mhondo yayo yekubva pasi petafura mushure mekurova hwahwa 3-1. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Sangano reCenter for Natural Resource Governance rinoti nyika iri kurasikirwa nemari inodarika zana remamiriyoni nemakumi mashanu nemanomwe kana kuti 157 million United States dollars panyaya yegoridhe pamwedzi wega wega imwe mari yacho ichienda kunobatsira ZANU PF. asi Zanu PF inoti irikuzorwa mafuta enguruve yaisina kudya. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekera nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.